idano risina kunyanyo ipa zvaro asi rinoda kuzadzikiswa nevanoti muchirungu public health education kureva kuti vanhu vanofanira kudzidziswa kuti vanzwisise kuti chirwere ichi chinotapurirwana sei uye chinodzivirirwa sei. Ichokwadi kuti panoungana vanhu vakawanda pakawana umwe chete ane utachiona kana kuti magenzi anokonzera chirwere ichi, zvinoita kuti vanhu vakawanda vabve vachibatira munguva imwe chete. Chirwere chinonzi muchirungu highly contagious, kureva kuti chirwere chinotapurirwana zvakanyanya uye chiri nyore kutapura.
Zvine zvinganyatsoitwa kuti veruzhinji vange vachinzwisisa nezvechirwere ichi?
Chekutanga chinofanira kugadziriswa inyaya yekutsvinda. Chirwere chekorera chirwere chinonyadzisa zvikuru chaizvo kuti chinzi nyika yedu yatindwa nechirwere chekorera chatoita epidemic, nekuti chirwere chinokonzerwa nekufamba kwetsvina. Kunyanyanya tsvina yevanhu inenge yapinda mumvura yekunwa, zvo zvinosanganira mune zvinhu zvinoitwa semichero kana chimwe chikafu chinodyiwa. Saka donzo rinofanira kutorwa nehurumende yedu, ingava hurumende dzematunhu malocal councils nehurumende hombei general government, vanofanira kumbosiya zvematongerwo enyika vogadzirisa chinokonzera kuti chirwere chipararire kudaro, zvinosanganisira kuti mapaipi anofambiswa netsvina dzinobuda muzvimbuzi mumadhorobha umu ngaagadziriswe. Tsvina iya inonzi sweat pachirungu iende kwainofanira kunge ichienda ichierera nenzira yayo ichichengetedzwa zvakanaka. Mvura inonwiwa nevanhu ngaive mvura yakachenurwa uye mvura yakarungwa, yakarungwa nemushonga uya unana chlorine, nokuti ndiwo unouraya iwo magemusi atiri kutaura bacteria iyoyi. Kana izvozvo zvikasagadziriswa, zvimwe zvese zviri kuitwa zviri kumisa misangano kuti hazvina zvazvinobatsira. Chinofanira kugadziriswa sezvandataura kuti pave nemvura yakachena uye tsvina yevanhu isange ichisangana nemvura uye nezvinodyiwa. Zvibhorani zviri muguta redu remuHarare, ndatombotaura inini pachangu nevanhu vekugovernment laboratories, zvizhinji zvacho zvava nemvura ine bacterium iyoyi, zvinotaura kuti muzvibhorani umu mava neutachiona hunokonzera chirwere. Saka vanhu ngavasame mvura yemuzvibhorani. Inini sekuona kwangu, hurumende inofanira kutovhara zvibhorani. Hatingaite guta guru renyika rinoita kuti vanhu vane mvura nezvibhorani. Mvura ngaigadziriswe ive inofamba negwara rakachena, negwara inofanira kuitwa zvinoitwa mune mamwe madhorobha, kwete kuti mudhorobha renyika huru munoitwa basa rekuchera zvibhorani, vanhu vaakunwa mvura yakasviba. Asi zvinhu zvatinotarisira mukore uno we21st century izvozvo.